Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina gunyana 5 2024
makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC
ini ndini Marvelous Nhlanganya huye ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
mumwe murume anoshandira kanzuru yeByte Bridge akasungwa achinzi atuka muutungamiri wenyika paWhatsApp apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi
China yoyuvimbisa kupa vatungamiri venyika dzemuAfrica zvikwereti asi African Union inoti inoda maindustry
Nasi tiri kuzeya ukama weRussia neZimbabwe munyaya dzezveupfumi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumwe murume anoshanda mukanzuro yeByte Bridge kubazi rezve kuchengetedzwa kwezvinhu kana kuti security vaEzekiel Chiradza vane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemusi wemuvhuro nhasi vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti vakatenderedza video paWhatsApp mugungano rinonzi Zimpolitics vachishora mutungamiri wenyika. Asi sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kusunga vanhu kuti vataura zvavanofunga pamusoro pemutungamiri wenyika kutyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo. Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi kuti tizeye nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Izvi zviri kunzi zvakabva panyaya yekunzi vakarekoda video yavakatenderedza paWhatsApp group rekuByte Bridge ikoko vachishora utungamiri hwavo Mnangagwa vachiti varikutadza kutonga nyika nekutonga ikonomi kugadzira ikonomi uyezve pavhidhiyo iyo pari kunzi vakataura mashoko ekushora kuintrodhuswa kwemari itsva yeZimbabwe inonzi ZIG currency itsvai vari kunzi vaitiwa hapana zviripo haitombotiba Tsiriwe vazvevainzi vaitunhidza kana kuti kukudza vanezvonchamisa vachiti chamisa ndicho chibaba chaicho chaicho.
Ari kusungwa pasi pemutemo upi?
Varikupomerwa mhosva yekuchora kana kuti contravening muchirungu section 33 of the Criminal Law Codification Reform Act.
Tichitarisa kusungwa kwevanhu pasi pemutemo uyu munguva yava Mugabe nenguva yava Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kupidigura hurumende muna 2017 kwasungwa vanhu vakawanda zvakadi.
Ichi chimutemo chakashata, chimutemo chisina kunaka, chimutemo chino criminalize free speech, chimutemo chinorambidza kana chinotoda kurambidza kuti vana veZimbabwe wataure pachena about kutongwa kwavari kuitwa. Vane kodzero, zibumbiro reZimbabwe rinoprovide for free freedom of expression. Asi nechimutemo ichocho section 33 chinolimita, chinokanganisa free speech yevanhu. Unoona vanhu vakawanda zvamataura kuti nguva yaMnangagwa kubva pavakatora matomo nechisimba from 2017 up to now, which is a period of 7 years, kwatosungwa vanhu vakuda kutosvika 200 from 2017 up to 2024 vari kupemerwa mhosva yekunzi makachoropodza vaMnangagwa.
Ko munguwa ya Mugabe?
Munguwa ya Mugabe, taona kuti makore angari 17 years, baba takatanga kumonita abuse ya section 33, 2010 kusuka 2017, that was 17 years. Panga paina wanu more than 200, but panguwa ya Mnangagwa, tukuna kuti pa 7 years, pane wanu wakutoshika 200. Saka nepesi ili kufamba na ayo, urumende wa Mnangagwa, ikana kuti authorities panguwa ya kutonga kwa Mnangagwa. Tikasuka 2030 ili kutawaruwai, tichawana mani nji Muzimbabwe.
Mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muHarare.
The Voice of America, VOA.
Musangano we Forum on China Africa Cooperation wapinda muzuva repiri nhasi mutungamiri wenyika yeChina Xi Jinping vachivimbisa kupa nyika dzemu Africa mabhiriyoni akawanda emadhora mumakore anotevera. Vati vari kuda kuti ukama nenyika dzemu Africa uiswe padano repamusoro-soro kana kuti strategic partnerships.
Vachitaura pamusangano uyu vakamirira vatungamiri venyika dzemuAfrica vanodarika makumi mashanu. Sachigaro weAfrican Union Commission vaMusa Faki Muhammad vati nyika dzemuAfrica hadzisi kungoda ushamwari hwekutumira zvicherwa kuChina, asi kuti vari kuda kuti China isimudzirewo maindustry emuAfrica. China ndiyo inotengesera na zvinhu zvakawanda neAfrica, asi zvinotengeswa neAfrica kuChina ndizvo zvishoma-shoma zvichienzaniswa nezviri kubva kuChina kwacho. Mukozeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro wesangano reve mabhizimisi reAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina.
China inyika yakanga iine hurombo hwakakurisa. Mukuva nehurombo ihwohwo yakaita hwaro hwakasimba hwekusimudza nyika kuti isvike pairi nhasi iri mukati menyika dzinonge dzakasimukira pasi rose. Saka zvakakosha kuti vatungamiri veAfrica vange vachinda vachinorodzana pfungwa nevatungamiri venyika iyoyi inonzi China, kuti vaonewo kuti izvo vangaita sei hwaro hwekusimudzira nyika dzavo kuti dzibve muurombo dzisvikowo kunyika dzakasimukira. Zvakakosha kunge vachitaura neChina nokuti China haina kumbobvira yapinda muAfrica ikanoita zvekupamba zvakaitwa nenyika dzekumadokero.
Ko sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti ukama hweChina neAfrica hunge hwakati jekei pakutaurirana, pakudzidzisana, pakufundisana.
Izvi zviri kubatsira Afrika here kana kuti iyo Zimbabwe yacho? Pane zvinobatika here zvatiri kuona zviri kubva mukuchikidzana uko?
Vatungamiri veAfrica vanoenda kuChina. Kuenda ikoko kunofanira kunge kuine pundutso inokwanisa kubatsira nyika dzavo. Zvakafanana nemuno muZimbabwe. China yakauya muno, takavaka parliament. China yakauya muno, takaenda kunoita batira pamwe munyaya dzekurima. China yakauya muno, tiri kuita zvezvicherwa munyaya dzeiron and steel, munyaya dzemadiamonds, munyaya dzegoridhe. China yakauya muno, tiri kutaura nao pakunyaya dzekunge tichiwana michina yekuti tishandise mumakambani anogadzira zvinhu zvatinoshandisa muno muZimbabwe. Kunewo zvakati wandei zvinenge zvinokuhunudza vanhu vemuno muZimbabwe.
Ende zvipi zvabori kuti zvinowodza vanhu moyo?
Zvakafanana nekuti izvo kana China yatanga kuita zvezvicherwa, vanongoita zvezvicherwa zvavasingazonyatsotarisa kuti izvo mangwana nharaunda dzedu dzinosara dzakamira zvakadini. Uyezve vanhu vanenge vasinganyatsokwanisi kuseenza nevanhu vemuno muZimbabwe, nokuti vanhu vemuZimbabwe vakajaira kuseenza nevanhu vanobva kumadokero, maseenzero avo vanhu vane kodzero dzevashandi. Saka izvozvo zvinoita kunge zvinotipesanei nemashandiro anoita hama dzedu dzemaChina.
Sachigaro wesangano reAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina vari parunare muHarare.
Nasi tiri kuzeya ukama weRussia neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Pane gakava kuti ushamwari uyu huri kubatsira nyika here? Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Kune makambani makuru ekuRussia anosanganisira yeAurosa inoita zvezvicherwa, kuchitiwo yeV Holdings, pamwe chete nemamwe ari mumabhizimusi ekurima, zvehutano neezvombo zvehondo ari kuda kusima mari muZimbabwe. Mumiriri weRussia muZimbabwe, vaNikolai Krasunikov, vanoti nyika yavo inoda kuramba ichisimbaradza ukama hwayo neZimbabwe, ichivaka kubva mumazuva ayo Zimbabwe payairwa hondo yechimurenga, ichiwana rubatsiro kubva kuRussia.
Russia's government and Russia's business are sincerely interested.
Russia icharamba ichiparutsigiro kuZimbabwe kwete muyadze kuri machete, asi mune mamwe mapandiko eupfumi. Tinovimba kuti ushamwari hwedu hwemakore akawanda ucharamba uchienderera mberi. Tinosimbiswa nekuti nyika dzedu dziri mbiri, dziri pazvirango zvenyika dzekumadokero.
Asi vayanga Son Matete vekusangana reproject Vote 263 vanoti havaoni Zimbabwe ichiwana chouviri chakanyanya kubva mukudyidzana neRussia.
Russia inyika iri kutotambudzikawo nyaya dzezve upfumi hwenyika. Inyika yakatorwa nemasanctions neeconomic collapse. So hapana chainokwanisa kuita kuti inge ichibatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Asi vanoongorora zvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vari Joyce Ngwenya, vanoti kusimuka kweRussia ichipinda munyika dzemuAfrica kuchabatsira Zimbabwe.
Nyika dzemuAfrica sana Zimbabwe dzinenge dzakukohwa pakuruwo kubva kuRussia. America inenge yakutya kuti ikaomesa tsinga Africa inoguma yangoti, kana zvakadaro ikatingotsigirana neRussia.
Mashoko avangwenya aya anotsigirwa nemunyori mubazi rezvekuburitsa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vanoti hurumende yeZimbabwe inoda kushanda nenyika dzose dzakasununguka.
We accept all capital which is in the national interest.
Zimbabwe haisarudzi nyika dzekushanda nadzo, asi dzose dzine muono wakafanana nayo. Saka mari yekusima mabhizimusi chero ikabva kunyika ipi, kungave kuBotswana, kuRussia, kuAmerica kana kuChina, isu tinoitambira.
Pane runyere kupe rwekuti nyika yeAmerica iri kudududza pamusoro pekuwedzera kuri kuita mabhizimusi enyika yeRussia muno. Asi mumiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanozviramba izvi.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Isu hatirambidzi nyika yeZimbabwe kudyidzana nenyika ipi zvayo, kusanganisira yeRussia. Chatinotsoropodza kubatsiridza kana kukuchidzira umbindendoga weRussia muhondo yairi nenyika dzakafanana neUkraine. Kana tikaona sekuti pane ukama hwekupeshedzera Russia, ndipo patinozopesana nenyika dzinenge dzichiitsigira.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande, vanoti Zimbabwe inofanira kungwarira Russia pakudyidzana nayo.
Nyika dzemuAfrica dzinofanira kungwarira kunyange Zimbabwe kuti isatore umwe mudzvanyiriri, ichitsira mudzvanyiriri anga aripo. Ukama hwedu nenyika dziri kunze dzinofanira kuitwa nekuenza, kwete kuti umwe ada kuuya kuzotsiva aivepo, asi huri ukama hunenge hweneka hudzvanyiriri.
Mukuedza kusimbaradza ukama, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashanyira mumwe wavo, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin, gore rino, uko vakakurukura pamusoro pekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Uwandu hwemabhizimusi ekuRussia ari muZimbabwe hauzivikanwe zviri pamutemo, asi zvinofungidzirwa kuti akawanda acho haana kunyoreswa kuchikamu chinonyoresa mabhizimusi cheDeeds Office, nekuti anenge achiita mabasa anogona kunge achipesana nezvido zveveruzhinji. Muna 2022, Zimbabwe yakatengesera Russia zvinhu zvinodarika miriyoni imwe chete, kana kuti 1.52 million United States dollars, kunyanya fodya, mafotereza, miti nekugadzira zvekufefetedza zvinonhuwirira kana kuti perfume plan nezvimwe. Muna 2017, Russia yakatengesera Zimbabwe zvinhu zvinodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu, kana kuti 23.4 million United States dollars, zvinosanganisira ndege, zvikopokopo, gorosi nezvimwe. Gore rapera Zimbabwe yakatengawo zvikopokopo kuRussia zvainoti iri kuda kushandisa senhakura varwere kana kuti ambulances. Zimbabwe iri kutengawo mafuta ekufambisa dzimotokari nekubikisa kubva kuRussia, ayo yaimbotenga kuUkraine. Asi nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neRussia yakanganisikawo zvikuru apo chibvumirano chemari inosvika mabhiriyoni matatu, kana kuti 3 billion United States dollars, pakambani yeV Holding yekuRussia nekumimba mining house chekuchera platinum kuGreat Dyke chakatadza kubudirira. Kambani yeV Holding yakabudisa mashoko echiti zvainge zvakona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization amendment bill rave kukomiti inoona nezvemutemo kana kuti parliamentary legal committee mushure mekunge paramende yaramba kutambira zvose zvainge zvakurudzirwa kuti zvivandudzwe nevemapato anopikisa. Zvakavandudzwa ndezvinhu zvakaunzwa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Taedza kuti tibate vaziyambi kuti tinzwe divi ravo pane zviri kutaurwa nemamasangano akazvimirira oga zvekuti mutemo uyu unovadzvinyirira, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vaziyambi vakaudzawo dare reparamende nemusi wechipiri kuti masangano akazvimirira oga asingapindire munyaya dzezvematongerwo enyika haana chekutya pamutemo uyu. United Nations yakambokurudzirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri iri vachiti rinotsikirira masangano akazvimirira oga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaNigel Nyamutumbu vanoshanda nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe uye vachitaurirawo masangano akawanda akazvimirira munyika.
Hurumende zvairi kuda iri kuda kuti mapoka ese ari kunze kwehurumende anoshanda mungava mune zveutano, mungava mune zvekodzero dzavanhu nezvakadaro, kuti vose vabatwe nebombero remutemo rimwe chete. Asiwo kune mumwe muono kuti zvikadaro hazvizoenda maringe nebombero remutemo, nekuda kwekuti vanhu vanofanira kusununguka kubatana kuita mabasa akasiyana siyana, nokuti izvo zvinoprovhaidwa neconstitution yedu.
Asika ivo vaziyambi vari kuti ivo mutemo uyu hauna kuipa, ungangova wakaipa kune vanhu vanoda kushandisa mari kuita zvematongerwo enyika, kwete zvavanenge vanyoresa kuti varoda kuita.
Kwagara kutori nemutemo uripo nechikare wepolitical parties finance act, wagara utoripo uri maringe nekuti kana vanhu vanoita zvematongerwo enyika mari dzavo vanodzwana sei, uye kana vachinge vakanganisa vanonhadzurudzwa sei. Saka hapana chikonzero chakajeka chingaite kuti misangano yese inzwi yave pasi pemutemo.
Mubvunzo wekupedzisira, imiwo semasangano akazvimirira oga muri kumbotaurawo here nehurumende muchipawo pfungwa dzenyu kana kuti makungomirira zviri kubva kuparamende?
Ivo minista vaziyambi ziyambi takatove nemusangano navo, minister of finance akave nemusangano navo, nekuda kwekuti mutemo uyu unokabva marecommendations eboka repasi rose rinoona nezvekufambiswa kwemari refast tax force, rinova iro rakauya rikatsaba hapoongorerai. Saka nazvino tichiri kungoedza kusangana nekupenengura yai, tichida pamwe tichadzokera kuti titsvage musangano nemukuru wenyika.
VaNigel Nyamutumbu vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe, uye vanotaurawo vakamirira masangano akazvimirira oga akawanda munyika. Vanga vari parunare muHarare.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vehurumende yeDRC vanoti vakwanisa kuwana nhomba dzinosvika zviuru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99,000 dzekurapa chirwere cheMpox kubva kuEuropean Union nesangano reWorld Health Organization. Chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya munyika dzemuAfrica, zvikuru muDRC.
Kuraswa kwemhosva yanga ichipomerwa vari kutungamira chimwe chikwata cheTriple C vaJameson Timber nevamwe vavo pamwe nekupiwa mikana wekubvisa mari yechibatiso kwevarwiri vekwedzore vatatu vanoti vaRobson Chere, vaMichael Gwenzi naMuzvare naMatai Kwekweza nematare edzimhosva nezuro kunonzi nevamwe kunoratidza kuti vanhu ava vakasungwa zvine chekuita nemusangano weSADC wakaitwa munyika mwedzi wapera. Asi vamwe vanoti munhu anotongwa nemhosva dzake. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanorwira kodzero dzevanhu vakazvimirira vaGodfrey Kuraone pamwe nevanogorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vaKuraone kuti vanoona sei danho rematare edzimhosva iri.
Uchekutanga mukoma Jonga, kumbiro remutemo weZimbabwe rinopa anani zvake kodzero kana kuti mvumo yekusangana nemunhu waanoda paanodiva, iye atinoti the freedom of association, zviri pasection 58 of the constitution yeZimbabwe. So vanhu ava havaimbofanira kusungwa kubvira pakutanga mukoma Jonga, because vaiita zvinhu zvavamotenderwa kuita neconstitution. So these people were supposed to be just freed because hapana mhosva yakapara. Whether nyaya yekuti vanga pa public place here or private place, whether vakaungana here kana kuti havana kuungana, kana kuti vakaungana vachinova kudemonstrate here kana kuti havana kuti kurova kudemonstrate, because pa section 59 mukoma Jonga kumbe remutemo zvakare rinopa vanhu mukana kana kuti yaiti freedom to demonstrate and petition the government or whoever. So ikodzero yevanhu vemaZimbabweans iyoyo, wega wega mwana weZimbabwe ane kodzero iyoyo.
Dr. Mavaza, munoti nedanho ratorwa nedare iro uyewo zvataurwa navaKuraone?
Danho ratorwa nedare idanho rinopururudzirwa zvikuru, nekuti dare raratidza kuti harina bato rarakamirira vanongochana zvepamutemo. Asi kuti titi vanhu ava vaifanirwa kunge vasasungwa, aiwa kutadza kutaura, nekuti chokwadi ndechekuti mapurisa paanokusunga haarevi kuti une mhosva, vanoita kuti vari kufungidzira kuti une mhosva. Saka unosungwa nefungidziro yekuti pangangove pane mhosva. Anozogona kutaura kuti mhosva iripo kana kuti hapana idare. Saka mapurisa basa ravo ndere kungoona, kana vangofungira kuti pane mhaka yaparwa vanokusunga, iye inonzi pachirungu reasonable suspicion. Asi kana vachinge vazoona kuti hapana mhaka, mapurisa haana simba rekukuburitsa kana vanga vakachengetwa mujere, anokuburitsa idare. Kana vachinge vaona kuti takambobatirwei tisingafaniri kubatwa, vanobvumirwa kuenda kumatare edzimhosva vachisungisa hurumende nemapurisa kuti makatibatira mahara tiripei mazuva atakagara takachengetedzwa muusungwa. Izvi zvinobvumirwa, nyika ichine zvibvumira izvozvo.
VaKuraone, munoti
regai ndiudze Dr. Mavaza kuti megacity haasi anosunga munhu. Megacity haasi anopa munhu mhosva. Munhu anopuwa mhosva nemapurisa, ende mapurisa anounza munhu kudare nemhosva yavamubatira. So inini ndida kuunderstanda kuti mapurisa emuZimbabwe anogona kuverenga. Mapurisa emuZimbabwe anoziva zvinova bumbiro remutemo. Mapurisa emuZimbabwe anoziva kuti bumbiro remutemo rinopa munhu inonzi freedom of assembly. Bumbiro remutemo emuZimbabwe rinopa munhu inonzi freedom of expression. Bumbiro remutemo emuZimbabwe rinopa munhu freedom of conscience. Izvozvo vanozviziva Dr. Mavaza. So vasati vasunga munhu vanenge vachitoziva kuti chakonza kuti munhu apare mhosva inyaya yekuti aiita zviri against the constitution. Saka indiri kuti nemaziro anoita constitution, mapurisa emuZimbabwe haafaniri kunge achisungira munhu kuti maungano vachii, because vanozviziva kuti zviri muumbiro remutemo yeZimbabwe. Ndopanyaya yangu mukoma Jonga.
Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Mapurisa akakusunga anobvumirwa nemutemo kukusunga nekuda kwefungidziro. Ndosaka zvichinzi munhu kana achinge asungwa muZimbabwe haana mhosva kusvikira dare rati ane mhosva. Chepiri, kana mupurisa akusunga, mupurisa haamhanyi newe kudare, anoenda newe kuna mutuchisi kuti mutuchisi atarise mutemo. Kana mutuchisi akaona kuti mutemo unenge wachikorwa zveshuwa, ndopaanokutora okuendesa kudare. Mapurisa akaita basa ravo, mutuchisi akaita basa rake, ende dare rakaita basa raro. Saka tinoda kungotenda kuti tinotedzera mutemo nemazvo, uyezve kana mupurisa achinge amusunga haana kodzero yekuratidza kuti une mhosva, asi ane kodzero yekuratidza kuti ari kufungidzira kuti une mhosva. Ndosaka musungwa pachirungu anonzi suspect.
VaKuraone, pane vamwe vane pfungwa yekuti izvi zvese zvakaitwa kuti vanhu vanyaradzwe munguva yeSADC, munoti?
That is very clear clear, Mkomajonga. It's very clear and open for everyone to see. Issue, like I said before, Mkomajonga, yanga ere kufundusira ana eZimbabwe kuti varege kuzovadzira panguva yatadiki.
Dr. Mavaza tipete ndichirongwa.
Aiwa vanhu vanongotaura hawo ndomaonera hawo tinongovari gerera. Chokwadi ndechekuti kunyange pakaita musangano wesadiki kana musangano wechogamu kana musangano wei hazvirevi kuti mhosva haichaparwa. Ukapara mhosva nekuti pane musangano unosungwa hauregererwe nekuti vaita musangano. Uyezve matauriro akaita vamutsvangwa ekuti ngaachiregedzwa hawo. Vamutsvangwa vaitonzwa kuti tikuti ava vanhu vagarisa vadai matare akasika.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora kodzero dzevanhu vaGodfrey Kuraone vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Kamala Harris avo vari kumirira Democratic Party nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vari kumirira bato reRepublican Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro munzvimbo zhinji munyika. VaTrump nhasi vanga vari kuNew York vachitaura zvavachaita kugadzirisa upfumi. Amai Harris vakataurawo zvavachaita nezuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Elliot Masocha.
VaDonald Trump naamai Kamala Harris vane pfungwa dzakasiyana chaizvo panyaya dzoupfumi hweAmerica chinova chinhu chikuru chaizvo patsarudzo dzatakatarisana nadzo muno maAmerica panotanga November apa.
Tombotanga naamai Kamala Harris, the Democratic Party, muri kuona vachibata nyaya iyi yeupfumi sei apo vari kutsvaga rutsigiro rwavo munzvimbo dzakasiyana-siyana imo muno muAmerica?
Amai Kamala Harris vari kukambena vachiti ivo pavachatonga kunge vari purezidhendi vachange vachitarisa kuona kuti marendi mahousing cost yavangava marendi kana kutenga dzimba kuti vangazvidzakisa nenzira ipi, zvekare vagoita matax cuts kudzasa mitero kuvanhu vapasi ava mamiddle class vari kunetsekavo, zvekare vanenge vari kukambena vachitivo mari dzamatipi dziya dzinopiwa vanhu vangangoshanda kumahotera, vanoshanda kumarestaurant, dzichange dzisingaiswi mutero sezvinofungidzirwa kuti vaTrump vanenge vachida kuisa mutero pamari dzamatipi. Zvekare vari kuti ivo mutengo wepeturo uchange uchidzaka.
Tombotarisawo vaDonald Trump veRepublican Party, muri kuona vachibatawo sei nyaya iyi yeupfumi hwenyika apo vari kutsvaga rutsigiro?
Trump nomutevedzeri wavo vaJD Vance varenge vanozikamwirwa sokuziva kwedu kuti ishangwiti mabhilioneya mamirioneya vanonzivo havanatsikunzwisisa nhamo dzavarombo. Saka vanenge vanobvumavo kuti ivo aiwa kuti upfumi hwenyika kusumuke vanofanira kunge vachidzasa mitero kuvapfumi vana mabhizimusi, kuti kana vakadzasira mutero vapfumi vana mabhizimusi vachazenge va kugadzira mabasa nemari yavanenge vakuwana. Zvaizvo zvinokwikwidzwa namai Kamala Harris vachiti aiwa hufunokura chete kana vanhuwo zvavo vachinge vapiwawo mari yakawanda ingava kumihoro yavo kana kuti ingava kuvadzasira mitero. Ndo musiyano iri pakati pavaviri vava.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University vanga vari parunaro muOhio muno muAmerica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nekushomeka kwemvura zvinonzi zvinokanganisa madzimai nevanasikana kunyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Mumwe murume anoshandira kanzuru yeBidebridge osungwa achinzi akatuka mutungamiri wenyika paWhatsApp.
Aiwa taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.